maita zvenyu zvikufara chaizvo nekuti mati pamukana iwoyu kutanga musi wa 17 tichipedzisira musi wa 19 MDC sebato iri kuita inonzi policy conference muno muHarare apo tine tichikurukura zvakawanda nezvekuti Zimbabwe inofanira kufambiswa sei tiri kutarisa zvinangwa zvakati kuti zvehurumende ichauya chinangwa chekutanga chatiri kutarisa ndechekuwandudzwa kuupfumi hweZimbabwe kazhinji apa tiri kutaura kuti wemaindastri vekunze vanofanira kuunza mari dzavo vanhu vemuZimbabwe vawane mabasa toda kuvhura mafactory maindastri nemigodhi kuitira kuti vanhu vawane mabasa chechipiri chatichakurukura nezvacho inyaya yekodzero dzevanhu tiri kutarisa zvakare minyaya yezvipatara tiri kuona kuti zvipatara zvedu hazvina mishonga yakakwana hazvina maequipment akakwana kana manesi akakwana asi kunyanya-nyanya varombo havasi kukwanisa kunorapwa nokuti kune mari yakawanda inodiwa yavangasingakwanisi kuti vazvirapise.
Tinoona kuti makaparura chimwe chirongwa chamunoti juice gore rapera. Zvasiyana chii?
Juice inotaura iyo nenyaya yehupfumi kunyanya kuti tichafambisa sei hupfumi hweZimbabwe. Inotaura chete nenyaya dzekuwandudzwa kwehupfumi. Asi kana muchitonga nyika hamusi kutonga nenyaya yehupfumi chete. Saka iyi policy yatiri kuita ipolisi yezvese ichasanganisira zviri munana juice imomo. Asi chandiroda kuti ndinyanye kukohomedza kuvana veZimbabwe ndechekuti bato reMDC rakatungamirwa naDr. Tsvangirai riri kuda iro kuti munhu wese apedza form 4, apedza form 6, apedza university, wana baba wakaretrenchwa vaya vagere kumusha vaya vakwanise kuwana mabasa.
Mune vaenzi vekunze here vamuchakoka pamusangano wenyu?
Hongu, tinokoka wemamwe mapato anofunga mufungire watinoitawo. Tine mapato atinodyidzana nawo ari muno muAfrica. Tinovadaidza ivavo kuti vaone zvatinoita paconference yedu kuti vakwanise kuzozvikopawo kana vachida kuzviita munyika dzavo. Hatina vaenzi vari kubva kuCIA sekutaura kwazviitwa neHerald. Isu seMDC tine njere dzedu dzekukwanisa kugadzira mapolicies edu tichinyora tega. Tichakokawo mamwe mapato emunyika muno kuti vauye vazoonawo kuti zvinhu zvejikerere zvinoitwa sei. Vana ZANU-PF, vana mawambo, nevamwe vanasikala kana vachida kuuya kuti vanhu vaone kuti MDC inoita sei zvinhu zvayo.